manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 5 2022 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure wodzingwa basa here kana kuti kwete mushure mekutadza kuenda kubasa kwemwedzi yakawanda. Nhengo dzeparamende dzichangobva kusarudzwa mumabyelections akadarika dzotoreswa mhiko. Governor RBZ woedza kudzika mitemo yekuti upfumi hwenyika hugadzikane asi vamwe vachiti kuti hanzo uneriva. Zimseki inoti vadzidzi vave kukwanisa kuona zvakabuda mubvunzo dzeA-level kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Vanonzi vaumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure havasina kubvira vaenda kubasa kubvaiwo nevamwe vatongi vapa mutongo wekuti mutongi mukuru wematare Justice Luke Malava vainge vofanira kuenda pamudyandigere kwete kuvandudza bumbiro remutemo kuti vaenderere mberi nebasa vakakodzera here kuti vange vari pabasa kana kuti kwete vari kutungamira komiti kana kuti tribunal iyi ndi Justice Matthews Cheda avaimbova mutongi wedare repamusoro. Tribunal iyi inotarisirwa kubuda nezvainenge yawana mukupera kwemwedzi mishanu. Nhengo dzedare reparamende dzichangobva mukusarudzwa mumabyelections adarika dzatoreswa mhiko nhasi mudare reparamende muHarare kuti dzichikwanisa kutanga basa zviri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzedare reparamende idzi dzatora mhiko nhasi mushure mekukunda musarudzo dzakaitwa musi wa26 kurume. Mumwe wavatora mhiko ndiva Prince Dubeko Sibanda vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change kuBinga North. VaSibanda vati vanofara zvikuru nekudzoka kwavo kudare reparamende vachiti basa guru ravachange vachiita inyaya yekusimudzira kodzero yedzidzo yehutano pamwe nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo nezvimwewo.
Tadzoka kudare reparamende sebato RCCC Citizens Coalition for Change tauya takamirira zvichemo zvevanhu. Takamirira kuchema kunoita vanhu pamusoro pe right to education. Zvino azvisi kufamba mukati me education sector yedu tirikutarisira kuti tite put the government to task over issue ye health right to health yevanhu vemuZimbabwe.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vatafadzwa mugwadi vati vatora mhiko ngavadzokere kuvanhu.
Mashoko anobva kumusangano ndokuti vose akawina ngaashandire vanhu. MP ZANPF vapinda muparamende nokuda kwemabai elections aya vane nguva shoma kwazvo zvakafanana nemamwe maMP abva kune mamwe mapato akasiyana. Asi maziso avo ngave pamongo, maziso avo ngave pabasa. Tine zvizhinji zvatakakurukurana navanhu kumutasa South uko, kunana airports uko, nekuma local authorities kwatakahwina, zvekare nekuma traditional hunting grounds eri kwakaita sana kumurehwa kunana vamasoka uko. Chatakatarisira semusangano ndechekuti zviri nani kukundikana uchishanda unokundikana wakabereka vanhu kumusana. Haikona kuti vanhu mochiuya mochita basa rekugara muno muHarare kana kugara kumaguta akasiyana siyana muchisiya vanhu vorivoga. The era of missing persons is over. vanhu ngavashandire vanhu ndo mashoko edu.
Kunyange zvazvo nengo dzedare reparamende dzatora mhiko nhasi, makanzuro akasarudzwa kumirira nzvimbo dzakasiyana siyana muHarare achakamirira kutora mhiko, uyewo misangano yekanzuro yotadza kuenderera mberi. Nhasi kange kari kechitatu apo kanzuro yeHarare yakundikana kuita musangano wavo sezvinotarisirwa. Vakasanobata chigaro chaanoona nezvekufambiswa kwemabasa kwakanaka mukanzuro vaWarren Chiwawa vati panga pasina makanzuro akakwana anotarisirwa nemutemo kuti vave varipo.
Zvaitika nhasi ndezvekuti takashedzera ordinary council meeting yedu, saka mutemo unoti tofanira kunge tine nhamba inokwanisa kuita iyo 17, saka nhasi paya 12 ndo vaisa maapologies. Saka zvinoreva kuti hatina kukwanisa kubata nhamba inodiwa kuti meeting iitike, inonziwo pachirungu quorum.
Mumwe kanzura weguta reHarare vakapinda nebato reZANPF vaMartin Matinyanya vanomirira Ward 4 kuMbare, avo vange vachidya magaka mambishi mushure mekukona kwemusangano wanhasi, vanoti izvi zviri kukanganisa mabasa ekanzuru. Vatiwo zviri kusiyawo vagari vemuguta vasiri kukwanisa kuwana zvinodiwa kubva kukanzuru.
Zvinokwadza service delivery yedu and kanzuro yedu, vanhu takuita kunge zif tichirungoita zvemapati isusu tifanira kuti tiite kanzuro business.
Izvi zvatsigirwawo nakanzuro havazi vaimetu, vatiwo vari kushushikana zvikuru nekutadza kwemisangano yavo izvozvomisa zvinhu mukanzuru.
Nhasi zuva rechitatu mumazuva 7 yatadza kutyora muyekanzo ipane, zvino tiri kushushikana zvakanyanya nokuda kwechikonzero ichocho.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti makanzuru matsvawo achatora mhiko rini, vachiwawa vati vanga vakamirira tsamba inobva kuZimbabwe Electoral Commission inovazivisa vakakunda, vakati tsamba iyi vanga vaitambira nhasi, nekudaro vachasangana nevakasanobata chigaro chameya weHarare kuti kuiswe urongwa hwokuti vakakunda ava vatoreswe mhiko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatendi vechimuslim muZimbabwe nepasi rose vari kucherechedza mwedzi wakakosha muchitendero ichi weRamadan. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ramadan mwedzi wakakosha zvikuru pachitendero cheIslam, uye gore rino wakatanga musi wa2 kubvumbi uchipera musi wa1 chivabvu. Ramadan mwedzi wechipfumbamwe pakarenda remaMoslem, uye mwedzi uyo vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba, kuregerera pamwe nekuwana makomborero kubva kumusiki. Panguva yeRamadan vatenderi vechiIslam havadye kana kunwa chinhu kubva panobuda zuva kusvika parinovira kwemwedzi wese. Sheikh Majidu Adini vanoti mwedzi weRamadan wakatanga kucherechedzwa apo pakadzika bhuku ravo rechitendero reKoran. Vanoti kunyange hazvo vachitsanya nekunamata dzimwe nguva, paRamadan vanoita izvi zvakanyanya.
Maropafadzo ese kune uyo achateera mitemo yandaisa muchitendero. Kana akakumbira kuna Mwari anokumbira kudaiwa, because anenge achifambisa mabasa aMwari nemazvo. Chekupedzisira ndaakupa zvino chitendero chako zita rekuti aIslam. Saka vapedza Mwari kupa mashoko iwayo, mwedzi iwo uno uyu ndo wakabva wadzikiswa bhuku iro iri. Saka kudzikiswa kwarakaita taakubva takoshesa mwedzi uno weRamadan.
Vanotiwo kunze kwekunamata nekutsanya, mwedzi weRamadan inguvawo yekuregererana.
Zvimwe zvatinoita paRamadhani ndezvekuti tinofanirwa kuti tinge tiri vanhu vanoregererana. Kana paine vakatadzirana vaya, munofanirwa kuti munge muchiregererana. Kana kuti kutodaidzana chaiko kuti achamwari paipaya, ngatiregererane, muregererana. Kune avo vanowana vanofando vanhu vamunoona vaya vachipa kune vamwe varombo, mwedzi unouyu unokurudzirwa kuti vanhu vange vachiita sei? Vachipa.
Vaenderera mberi vachiti Ramadan ndiyo nguva apo Mwari vanobvisa marwadzo kuvatadzi. Mutungamiriri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Duwa vanoti Ramadan mwedzi wemakomborero akanyanya.
Ramadan mwedzi uno imwedzi wakakomborerwa naMwari. Mwari vanotipromisa mubhuku dzvene reKorani kuti ukabata mwedzi iwowo zvitadzo zvako zviri zvandakuitira chi dzaukawana imwe mwedzi izi ndinobva ndasvikapo. You become like a new person. Ndiwe chete unenge wautanga futi kuzvitora Ramadan.
Ramadan ndechimwe chezvinhu zvakakosha pachitendero cheIslam zvinosanganisira kutenda kuna Mwari, nekuti muprofita Muhammad aiva mutumwa waMwari kuna matakashanu pazuva pamwe nekupa chegumi kana kuti zaka.
Pira yekupedzisira iriyo yechishanu ndeyekuenda kupi kuhaji. Asi mapira mukatarisa mapira maviri aya ekupedzisira aya kuhaji kwacho ndonge une mari, kana usina no it's okay. And mari yacho haifanira kuva yekukwereta kana kuti yekubatsirwa ne yako iwe. Then toendawo kuzaka zvakare. Kune vanopa zaka then kune vanotangira zaka.
Ramadan inocherechedzwa pasi rese nevatenderi vechiIslam, asi vana vadiki, vanhu vanopenga, vanorwara kana vakwegura havacherechedzi mwedzi uyu. Shedu wana She Adin vanoti vafara chose kuti Ramadan gore rino inouya apo vanhu vave kubvumidzwa kuungana. Vati kwasara mazuva matatu kuti Ramadan ipere, vanoungana vachinamata pamwe munzvimbo dzavo dzekunamatira kana kuti mamos. Kunyange hazvo masangano echiIslam munyika achiti muZimbabwe mune vanhu miriyoni nemazana maviri vechitendero ichi, nyanzvi munyaya dzezvitendero dzinoti vanhu vechitendero ichi vanodarika zana rezviuru nechidimbu. Nyanzvi idzi dzinotiwo vechidiki vakawanda vave kuteera chitendero ichi nekuda kwemabhezari avanopiwa kunoita zvidzidzo kune dzimwe nyika dzine chitendero ichi kuMiddle East. Re Global Religious Landscape rakapuriswa nePew Research Center Forum on Religion and Public Life muna 2012 rinoti pasi rose vatenderi vechiIslam vanodarika bhiriyoni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vadzidzi kutanga nhasi vave kukwanisa kuona nekutora zvakabuda mubvunzo dzeA-level. Bvunzo idzi dzakanyorwa kubva muna zvita 2021 kusvika ndira wegore rino. Vakuru vezvikoro vari kutarisirwa kutanga kutora zvakabuda izvi mangwana. Asi kutanga nhasi vana vabereki vanokwanisa kuona zvakabuda padande mutande reZIMSEC vanokwanisa kuenda padande mutande iri rinoti www.zimsec.co.zw. ZIMSEC inoti vadzidzi vakati wandei gore rino vakabudirira nezvikamu zvinoda kusvika zvina kubva muzana kana kuti 3.99% zvichienzaniswa negore ra2021. United Nations Security Council yatanga nhasi kuzeya nyaya iri kupomerwa mauto emuRussia yekuuraya vanhuwo zvavo muUkraine. Vari kutarisirwa kutaura nhasi vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, mukuru munyaya dzezvemagariro evanhu vaMartin Griffiths uye mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhu mudhorobha reBucha, kunyange paine vakawanda kusanganisira nyanzvi munyaya dzezvemasatellites dziri kuti dzine umbo hwakakwana. Ukraine inonzi yakwanisa kutora kubva kuRussia nzvimbo dziri pedyo neguta guru renyika iyi reKiev. Russia inonzi yave kurwisa zvakasimba matunhu anoti Donetsk neLuhansk. Dzimwe nyika dzakaita seItaly, Denmark, Lithuania, France neGermany dzadzingawo vamiriri veRussia munyika madzo nenyaya yekurwisa Ukraine iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatiwo zviri pachena kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kupara mhosva dzehondo nezvinonzi zviri kuita mauto avo zvekuponda vanhuwo zvavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganyauye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Hongu pane zvichabuda hazvo panyaya dzokutaura. Because nyaya yehondo yekuUkraine nezvanga zvichiitika kuUkraine, kunyanyanyanya kurawa kwakaitwa macivilians nedzimwe zvokuti vanhu vekuUkraine vaidinaiwa aid and so forth, zvinhu zvokuti zvinogona kuva zvichataurika. But sezvo zvatinongoziva UN Security Council yagara ichingotaurwa kuti inofanwa kureformwa nenyaya yekuti pane nyika dzakaita sechina dzinokwanisa kuita veto whatever zvavanenge vabuda imomo. Kana chiti veto zvinoreva kuti kana pakabuda chandikati a decision yokuti kuda maybe Russia inofanwa kutongwa, China inongangobuda ichingoti kwete handisi kumirana nazvo ende zvobva zvangofa zvakadaro.
Ko, panyaya yekuti ivo vaPutin vatongwe nenyaya yekuti vakauraya vanhuwo zvavo muUkraine?
Inini segweta ndinowirana nazvo kuti ivo vaPutin vanofanwa kuva accountable for ma war crimes akaitwa ari kuitika kuUkraine. Nekuti tinoona kuti kune vana, kune madzimai, kune vanhu vatingati macivilians vakaurawa panguva pfupipfupi yapfuurai. Tinoona zvekare kuti munguva pfupipfupi yapfuurai, I think ivhiki rinoi, kunonzi kwakawanikwa anonzi mass graves evanhu vakafa vaingovigwa vachiurawa nemasoja ekuRussia. Ende izvi zvinhu zvinonzi zvino amounta to international crimes, akata sema war crimes atikutaura. Ende kawachidzima war crimes anosanganisira zvekare atinganzi humanitarian law. Tinoziva kuti panguva pfupi yapfuurai masoja eRussia airambidza kuti vanhu veUnited Nations vapinde munzvimbo dziri kuafektwa nehondo idzi kuti vanobatsira vanhu. Saka izvi zvunhu zvokuti kana zvakuchitariswa zvinhu zvinoita amount to ma war crime. But kutaura vachataura zvavo, but chinozonetsa ndechekuti maprocedures acho ekuUnited Nations anozoitisa kuti iyi nyaya iyi izova iri nyaya inozoenderera mberi ichionekwa vaPutin vachizomira pamberi pedare. Inyaya inonetsa, inyaya inoafektwa nemaprocedures acho ati kutaura ekuUnited Nations anova ekuita veto. So kana pane shamwari dzeRussia idzokusanganisira vana China yavo, because China apa ndo nyika ichave yakatariswa chaizvo kuti ichavhota zvakadii muSecurity Council. But tinongoziva kuti ichavhota zvakaita sei. But kuri kunzi China yati aiwa havasi kupokana nazvo. Tinoona vaPutin vachimira pamberi pedare vachidevera kumhosva idzi dziri kunzi mawar crimes.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Zvezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 5451. Vanhu makumi masere nevanomwe vakabatwawo vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvakasiya vabayiwa nhomba iyi kekutanga vasvika pamamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi mana nevashanu, kana kuti 5,558,545. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Vana vechikoro vakawanda ndo vanonzi vabayiwa nhomba kubva hurumende zvayakaparura mwedzi wapera. Chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba, kana kuti Blitz, ichienda pedyo nemisha yevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukurano nane zvekurwiswa kwedenda iri munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Kuziya kunoita ini kabineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo.
Tichitarisawo tiri kuona bazi rezveutano ratanga kuburitsawo uwandu hwevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba. Ava vari kurwara asi vakabayiwa. Tiri kuona kuti vasina kubayiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekusvika zvekuenda kuzvipatara. Zvinenge zvichifamba sei, Dr. Mahomba?
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bairwa ijekiseni iroro. Vamwe vangu vachifunga kuti ukabayiwa asi tikungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho, unogona ngochirwara. Asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese, kana powakachirwarawo hawarwarisi zvokupinda muchipatara. awarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona namba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onai ikazvitongera ichikutaura izviya, dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi, zvinenge zvichifamba sei papapa?
Ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Imi munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga, nhomba yechipiri, asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichivakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Zvakangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu, ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi, kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi. Panikaiwa naflu waya, munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore. Ndo kutoti booster ringwacho kwetiri kutaura ikoko. Dai zvainzi unongobayirwa gore one hauchazombofa wakabayirwa zvakare upenyu hwako hwese, ndo kutaura kuti hapana booster. Asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwaakunga kupera, saka unofanirwa kubayirwa futi imwe nhomba. Ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga, nhomba yechipiri ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa. Kana futi kuti avo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster, ndavauye futi tinongo vabayirawo.
Mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwaAli Muhammad Al Abdal Rahman wekuSudan nedare reInternational Criminal Court kwatanga nhasi kuHague, uye kwanga kwakatarisirwa zvakanyanya nevakawanda pasi rose. Murume uyu aitungamira chikwata chinozivikanwa nezita rekuti Janjaweed, icho chiri kupomerwa mhosva yekuponda vanhu vakawanda mudunhu reDarfur kubva muna 2003 kusvika muna 2004. Chikwata ichi chinonzi chakatumwa nevaive mutungamiri wenyika yeSudan vaOmar al-Bashir kunoponda vanhu vainge vapandukira hurumende yavo. ICC yakazivisa nezvekumuda mudare iri muna 2007, asi akazozvipira muna 2020. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vasvika pedyo nekusarudzwa kuti vave mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court munhoroondo yeAmerica. Komiti yeSenate inoona nezvemitemo yakavhota kuti vaende pachidanho chepamusoro murwendo rwavo, chinova chekuti vavhoterwe nedare reSenate rose. Senate iri kutariswa kuvhota ichivatambira sezvo vaine rutsigiro rwenhengo dzose dzemadhemocrats, uye mamwe masenata matatu kubva kubato rinopikisa remarepublicans akati achavavhotera. Senate iri kutariswa kuvavhotera nhengo dzedare iri dzisati dzaenda kuzororo reEaster. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira danho rakatorwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rekuedza kudzikamisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuburikidza nekutora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kukwidza mitero yemari dzinokweretwa kumabhanga pagore kubva pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% kuenda pazvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80%. Rimwe danho rakaziviswa neRBZ nezuro nderekuedza kuparadza musika mutema wemari yekunze kuburikidza nekusunungura musika wemari yekunze, richibvumidza mabhanga kuti atenge pamwe nekutengesa mari yekunze nemutengo waanenge awirirana nebhanga guru renyika iri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara, vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga zvinhu zvavagara vachitarisira sezvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yanga ichiramba ichiita chamuramba mhuru.
Hongu kuzinzandani chita Israeli uye takatarisa kukwira kukuita zvinhu makaona inflation yedu yakwira zvakanyanyisisa saka my interest rates akaramba ari pasi zvazvuru handi zvekuti in real terms atinoti my real interest rates anenge ari negative my real interest rates akada negative zvinoafekta ma savings zvinoafekta zvakare investment saka I think izvo idanho ratorero rakakosha ndozvinowanzo kuitwa nyika dzakawanda kana inflation iri kukwira zvinenge zvakakosha kuti ma nominal interest rates akwiro kuitira kuti ma real interest rates aramba ari positive
asi vachitamba ravanotiwo neimwe nzira zvinokanganisa vanenge vakakwereta mari kumabhanga sezvo mari dzavanenge vave kuripira pazvikwereto zvavo dzinenge dzakwira
because zvinoafekta wanenge vaine vakakwereta zvakureva kuti manominal interest rates awakwira but hazvifani kunyanya kuaffecta especially kana as long as tine inflation yatinayo yakakwira zvakanyanyisisa
panyaya yekuti mabhanga anga achitenga nekutengesa mari yekunze ipo paine musika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Muganhu vanoti iri danho rakanakawo chose vachiti zvekuti hurumende ive iyo inotara mitengo wemari yekunze zvanga zvisiri kushanda
zvaitwa nehurumende zvekuparura urongwa hutsva hwekuti marets atange kudeterminwa kumabanks idanho rakanaka nekuti zvanga zvichiitika zvekuti hurumende igadzire rate kuauction system zvanga zvisingamake sense vanhu vangaita malosses asi zvazvakangoitira ndezvekuti kunyange vasinawo choice iri danho rakanaka marates achabuda kumabanks uko achange ariwo anotaura mamarket rate aya anonzi akafanana neblack market
asi muzvinafundo Muganhu vanoti pachave nedambudziko rekuti nyika inenge yave nemitengo miviri yemari yekunze iri pamutemo kuti wehurumende kuburikidza nereserve bank of zimbabwe auction floor kuti wevekumabhanga izvo vanoti hazvigoneki kuti munhu apinde zvitendero zviviri nguva imwe chete
hazvigoni kuti uite zvitendero zviviri kuti uri kupinda chitendero chakati nechakati zvichaitika pane zvekuti chimwe chichafa pachi iauction system
asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havawirirane nedanho iri
harina kunakira mabhizimusi nevanhu vanokwereta mari kumabhanga zvikuru sei mabhizimusi nekuti mari yekushandisa pamabasa avo ishoma vanhuwo zvavo ndizvozvo mari vanenge vakubhadhara neinterest rate yakakura asi vachanyanya kunetseka nedanho iri mabhizimusi ayo anenge achida mari kuti vatenge zvinhu zvinodiwa kushandisa mumabasa avanenge vachiita
asi matanho aya anogadzirisa matambudziko akatarisana neupfumi hwenyika here vachitambara vanobvumirana nevamwe vari kuti danho reRBZ iri kutobvuma kuti dhora remunyika rakundikana
ichokwadi ichocho as long as inflation iri kukwira zvinoafekta local currency saka itori admission uye zvinoitawo zvakare kuti demand yemaus dollar yeforeign currency ikwire
vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga kuchaita kuti zimbabwe ive nyika ine muripo wezvikwerete zvekumabhanga kana kuti bank interest rate yakakurisisa pasi rose vamwewo ndo vanoti totenda maruva tadya chakata vachiti hurumende yazivisa nezvematanho ekugadzirisa upfumi hwenyika kakawanda kwazvo asi pasina michero inobuda mazviri chirongwa chedu chanhasi chethe connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu Mike Hove weStudio 7 ari kutaura nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende chekufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana ichipa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chemobile registration exercise. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kuMabasa 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso leyi kuma regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo.
Bebekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally i-special Tarawe level ngoba uTarawe prayers laphana selesi yenza ntambama and ngema conditions lana e-COVID kwakunzima ukuthi si-attend umnyaka lo ngeRamadan ekhona ayi uyasijabulisa njalo sikwenza sibuhlangene sijamathi yethu yonke ama-Muslim njengesikhathi sonalezi.
Amakholwa esi-Muslim aseZimbabwe amanyana lamanye emhlabeni jikelele umkhuba wabo womnyaka wokuzincitsha ukudla ithandaza okwenyanga yonke oweRamadan.
Yonke lemzamo e-Reserve Bank ayiso zisebenze ngokuba okonakale khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo yowenza ukuthi imali yeZimbabwe bebuthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho walelizwe uphethwe kabi ipolitiki kayimanga kahle yikho umnotho ungamanga kahle yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisolwa ngokukhuphula umthelo wezikwelede emabhanga emizameni yokwenqabela ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe i-inflation. Zonke lezi ndaba lezinye lizizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso lweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuveze ngabeZimse embikweni abawuphe intatheli izindaba namhlanje lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa neminyakeni isanda kwedlula. Abafundi abaphathe ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,234 okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athoba mnimbili ekhulwini 84.67%. Isikhulumeni seZimse unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumelelo yabantwana kusasa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yemhloliso leyi kuma regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini be-intanethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 p.m. ntambama. IZimsec ithanda ukubonga usekelo oya luphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye loZulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali umnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuya lungiselela ukuya emakolishini.
Impumela leyi ye-A-Level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi kathesi sisuka kumbimbitho kathesi sikumabasa kuphose kube yizona izikhathi impumelelo A-level eyayiphuma ngayo eminyakeni kungakabi lobhubhane lo-COVID. Okusho ukuthi indlela abantu bethu abazafunda ngayo besiye ema-university siyabuyela esimeni esisijwayeleyo sona lesiyana vele esisaziyo. Engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyela esimeni esisijwayeleyo.
Kodwa omunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamanga lokho abantwana benelise njani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa i-COVID-19.
Impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hhayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi, njalo ukuthi izimseki besikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu. Lokho hhayi lokho lami ngiyakuyala lokho. Ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga, kodwa hhayi ukuthi space lokhu esibona ama-improvements ngesikhathi lesingithi hhayi. And then okunye ukuthi izimseki yona bofuze vele ihexolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi.
Izimseki iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imhloliso abangamankazana, kuthi abalobe imhloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amakholwa esiMuslim aseZimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele kumkhuba wabo omnyaka wokuzincitsha ukudla ethandaza okwenyanga yonke oyiRamadan. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbesiMuslim bathi bayayijabulela iRamadan yalonyaka ngoba eza kwenelisa ukubuthana ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 emhlabeni jikelele ezabekwayo ekuqhamukeni kwalolu bhubhane ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abajabulela iRamadan yalonyaka ngumnumzana Musa Lajabu wakoBulawayo othi lonyaka bazokwanelisa ukuphatheka kumithandazo yonke okumele bayenze yangelanga.
Eminyakeni edlulileyo bekunzima, besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally i-special Taraweeh level, ngoba ku-Taraweeh prayers laphana sebesiyenza ntambama and ngema-conditions lana e-COVID kwakunzima ukuthi si-attende. So besiphongu kwenza singama-1-1 ezindlini. Umnyaka lo ngeRamadan ekhona hhayi uyasijabulisa, njalo sikwenza sihlangene siyijamathi yethu yonke ama-Muslims ngesikhathi sonalezi.
Ulandisa njalo ngokuqakatheka kwale nyanga yeRamadan empilweni yakhe njengomuntu olandela ukholo lwesi-Islam.
You never know ukuthi in next one you will be there or you won't be there. So uma ikhona siyazama ngendlela zonke ukuthi ube lawe ngomunye ofastileyo uhambelana labanye bakho. Ngathi siyahlangana ngejamati entambama le program esenza ku-Taraweeh, hhayi kuba mnandi ngayo ukhona lonke ligwanile. Njalo lama prayers emini ngesikhathi zonke sikwenza kuyinto emnandi.
Kwasekelwa ngumnumzana Jafali Milanzi waseHarare laye olikholwa lwe-Islam.
IRamadan yalonyaka kulabo abalandela ukholo lwesi-Muslim liqathe kakhulu ngoba behlangana ngemva kweminyaka ethize bengavunyelwa ukuthi babuthane abantu kusenziwa ngumkhuhlane lo we-COVID. Yikho sibafihlisela okuhle kakhulu bonke abalandela ukholo lwesi-Muslim kuRamadan yabo, sibafihlisela bayiphuthe.
Unkosikazi Sibonisiwe Malunga wakoBulawayo yena uthi ufisela okuhle kubo bonke abaphatheka kulokhu kuzincitsha kungabokholo lwesi-Islam.
Njengoba i-government isiyenze kwaba ngcono ukuthi abantu babuthane, so ngalesi sikhathi kulama-celebrations amaningi awe-Easter and then sila ama-Muslim a-celebrate i-Ramadan. Ngibafisela konke okuhle ukuhambo lwabo nxa bezahamba uhambo oluhle eluvikelekelileyo, konke nje kube kuhle ngoba besekulesikhathi since 2020 bebengahambi kuma-celebrations ona lawa ngenxa yani yomkhuhlane lobumemethekile.
Okhokhela inhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ismail Duwa ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokuqhuba lolu hlelo bekhululekile njalo besanelisa ukuyakhonza e-mosque kanye lokumele kwenziwe likholwa linye ngalinye ngale nyanga yokuzincitsha lokuthandaza.
It is very compulsory to every Muslim to fast whether you want or not, except for the children who are under age and those who are sick who can't live without taking medication. But if they've got money, meaning that they have to feed the poor. This is the blessed month which all the Muslims in the world fast. It's also the month of giving, special supporting the orphans, supporting the elderly and underprivileged Muslims.
Wonke okholwa ukuthi Islam kumele azincitshe. Ufuna ungafuni ngaphandle kwabantwana abaleminyaka ephansi kakhulu, kanye labagulayo abangenelisi ukuphila ngaphandle kwemithi yabo. Kodwa mabe le mali laba bantu kumele batholise abayanga ukudla. Le nyanga ebusekileyo lapho ama-Muslims umhlaba wonke abazincisa khona njalo uyinyanga yokupha abayanga kakhulu ukutholisa usekelo kuntandane asebeluphele labo bonke abaswelayo.
Lanxa yeleZimbabwe lingelinye lamazwe alesilinganiso esikhulu sabantu abamakholwa esiKristu, liyavumela ukuba khona kwenkolo ezijiyeneyo ogoqela olwesi-Islam, njalo lokhu kumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngingumevis Gama.
Ele South Africa selesule umthetho owawufakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lokulwisana layo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yakhe kusizwe sonke izolo, uMongameli Ramaphosa uthe uhulumende usecabanga ukwesula umthetho we-National State of Disaster ngemva kokubona ukuthi sekwehle kakhulu ukuhlasela kwe-coronavirus. Lomthetho obusipha uhulumende amandla kwethula imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 engazange abuze uZulu ukuthi leyo migoqo uyayimukela kumbe hatshi.
Importantly, by ending the national state of disaster, we are each taking.
Lokhu akutsho ukuthi i-corona isiphelile, kuzafuze umuntu wonke azivikele.
Our greatest responsibility is to make sure that we are vaccinated against COVID-19.
UMongameli Ramaphosa uthe inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ngosuku selehle lisuka kwabedlula amakhulu amane 420 ngomnyaka opheleleyo laya kwabalitshumi lambili 12 ngokwesibalo sayizolo. Baphansi kwezinkulungwane ezimbili 1805 abavalelwe esibhedlela ngalo mkhuhlane, kanti ke baphansi kwamakhulu amabili 175 abagula kakhulu phakathi kwaleli nani. Ukukhitshwa kwale mithetho kutsho ukuthi akusadingeki ukugqoka ama-mask xa umuntu ephandle kwesakhiwo. Akusadingeki futhi ukusanitizer loba ukuhlolwa ukutshisa komzimba xa ungena ezakhiweni. Abaya embuthanweni olabantu abedlula abazinkulungwane 1000 phakathi kwesakhiwo labazinkulungwane ezimbili 2000 phandle kwesakhiwo, akusadingeki ubufakazi bokuthi balayo yini i-coronavirus kumbe hatshi. Abaya embuthanweni edlula leli nani yibo kuphela abadinga ubufakazi bokuthi abaguli kumbe ukuthi bahlatshiwe iJackson yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa kukhona ukumbalwa okusalayo. Ongena esakhiweni kusadingeka ukuthi ayigqoke imask. Abethekelela ele South Africa kuzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahlatshiwe iJackson yokuvikela i-coronavirus. Abangahlatshwanga kuzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahloliwe emalangeni amathathu edluleyo batholakala bengelalo umkhuhlane. Nxa ungelakho lokho kokubili ufika uhlolwe engceleni. Ukwethulwa kwalomthetho sekumukelwe kakhulu zingcitshi zezempilakahle. Umsekelo umkhokheli we-University of KwaZulu-Natal obona ngezocwaningo uSkhuqa Mfundo Musa Mshabela uthi iningi lale migoqo ibivele ingasadingeki.
The fact that even the president included the option to do an antigen test at the airport.
Uyonale imigoqo eseleyo yanele ukuvikela umphakathi.
As long as they do not import new variants into the country and they can be tested at the airport. It really opens up opportunities.
Osomabhizimusi labo sebemukele inguquko besithi abasezukuhlalela evalweni lokuthi sekungathiwa bavale loba yisiphi isikhathi njengalokho bekusenzeka phansi kwalomthetho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo sezemukele ngenjabulo ukwesulwa kwalomthetho. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Ndou uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo likaRamaphosa leli loba nje bengazwisisi ukuthi yindaba kusaleminye imigoqo eseleyo.
Besifisa ukulift konke njengomphakathi ngoba kuyasihlukumeza kakhulu lo. Sibuyele kunormal impilo ade siphila before iCovid.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ray Khuzwayo uthi kuzaba kuhle ukuphila bekhululekile njengakudala.
Sikhathele ngamamaski, sikhathele ngamasanitizer, sikhathele ukulawulwa ngathi sizingani, manje sesiqhubeka ngempilo zethu.
Umnumzana Nicholas Thole laye uyemukela kodwa uthi kuningi okungasoke kubuyele esimeni sakudala.
Ngibona ngani izinto zisoke zisafana ngokuthi beyinjani impilo before 2020. Companies did shut down, there is high unemployment rate, i-economy nayo iyantengantenga. The SMEs which shut down before 2020, ezinye zakhona angiziboni ukuthi zisazovuleka.
Umnumzana Ramaphosa uthi kungakapheli linyanga kuza kwethula amanyathelo asezalandelwa kwenqabela umkhuhlane wecorona kusetshenziswa umthetho wezempilakahle kazwelo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Isi ebona ngamalungelo oluntu kumanyane wamazwe omhlaba o United Nations High Commissioner for Human Rights saqoqa ubufakazi obuveza ukuthi ibutho leRussia lidale amacala empi ama war crimes edolobheni leBucha eUkraine. Lokhu kwenzakala eRussia libikwa selibulele abantu makhaza ngesihluku eUkraine kumpi esaqhubeka lalelo lizwe. Njalo elemelika lisithi ilizwe lelo likhutshwe kumanyano weUnited Nations Human Rights Council njalo lijeziswe ngamacala la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngeleRussia kwezempi ekuviyo lezi pram.
Njengomuntu othi waqeqeshwa eRussia wababona bengabantu abalandela imithetho yempi yini esingathi bale discipline.
Hayi, sakanga kuphendini lafana iRussia ilandela okuthi ungakuphendini kuze. Ikwazi abawenzayo bahlonipha njalo abantu abangela sikhathi. IRussia ilwa nesitha esilisa iRussia. Obone ngalo sesithe nangamashishi nje ngabantu nje bangaphathanga isikhathi kodwa ngokwenza ngaphambili isitofe nje ukuthi na sobala lukana ukuthi fana ngiphatha ama-chain ehambahamba nalapho kulenti khona kuthe nje kungokandi kuyatshengisa nje lukana ukuthi fana ngamabuthi ngamafelo stawu.
Singathi lona ibutho leRussia luqinile yini?
IRussia iqine sana. Ikhinile sibi nokuthi kune propaganda phakathi okunye ukuthi vele kunenatho phakathi laphana ngathi Ukraine wakuthi Ukraine umbutho nalo wathena ngathi basebenzisa sibi khadi abantu beUkraine iUkraine yathena ngakana in terms of the size of that country and the development of the country.
Lo ngumnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngeleRussia kwezempi ekuviyo lezi pram. live talk namhlanje kuhlelo The Connection. Sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole voter registration. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe elokukhuphula umthelo ozalwa isikwelede emabhanga kwimizamo yokwenqabela ukugugudeka isisindo semali yelizwe inflation kalincedi kangako. Lokhu kungemva kokuba isisindo semali yeZimbabwe sesikumadola angamakhulu amathathu kudola linye leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umbiko okhitshwe libhanga elikhulu eleZimbabwe uveza ukuba isilinganiso sokuqansa kwempahla sehlile inyanga kambimbitho saya kusithupha ekhulwini i-6.31% sisuka kusikhombisa i-6.99% kunyanga kanhlolanja. Impi ephakathi kweRussia leUkraine ibikwa isidale ukuba intengo yempahla iqanse njalo kungabi lokuhlaliseka kusisindo semali yeZimbabwe xa iqathaniswa leyamanye amazwe. UMnumzana Thabo Ndlovu ingcwethi kwezomnotho uchasisa kabanzi ngeziqondiso ze-RBZ lezi.
Okokuqala, ama-interest rates lawa asekhwelile from 60% to 80% means ukuthi i-cost of borrowing in RTGS go up, kutho ukuthi khona ama-companies amaningi asoze eboleka izimali. Nxa bengabolekanga imali kutho khona ukuthi kuyabe kungasela more money to spend. And as such, kuza reduce demand. Kunga reduce demand, the likelihood is that ama prices asoze ekwele or asoze ekwele kakhulu.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa indlela ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe zingasetshenziswa kuhle, imali yakwamanye amazwe izabe isingasafiki emkambo omnyama.
Ama-banks sebevunyelwa ukuthenga i-forex directly from ama-companies. I-auction ayisekho the only buyer. Nakungayenzakala ngendlela e-right kutho ukuthi imali yonke kade i-tradewa ku-black market izaba i-tradewa ku-formal market. Kuthi i-pricing ezaba khona izaba ibiyi-fair price because iyabe ingadeterminwa nje ngomuntu osestreetini. Imali leyo will be in the formal system, i-government layo then benefits.
UMnumzana Xolani Dube umhlali wakoBulawayo uthandabuza amanyathelo ebhanga elikhulu eleZimbabwe.
Ama-policies lawa afakayo yi-RBZ eqinisweni asilakho ukuwathemba ngoba ngingakhangela every time nxa i-RBZ apply ifaka any statement yokulungisa izinto, izinto zisuke zikhwele kakhulu. Ngingakhangela khathesi i-rate yabo idlala kubo 140 to 150 ku-black market singu-300. And i-black market leyi yisithenga ngayo izinto emashopu. Wonke amashopu lakahulumende akhona la asebenzisa i-black market rate. So thina kusebenzele nje kabayenze bona kodwa bekhulise.
UMnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association omunye wabasola iziqondiso ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona. Kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani ngunaphakade naphakade kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ingcwethi kwezomnotho sezicebise uhulumende ukuba ehlise intengo yamafutha ezimota ngoba kuyiwo adala ukukhuphuka kwentengo yempahla lendleko yemisebenzi yonke edingakala kunhlala kahle kaZulu. Zengeze ngokuthi isilinganiso sokukhwela kwamafutha ezimota sikhulu kakhulu nxa kuqathaniswa namanye amazwe loba nje amazwe wonke ethenga emkambo ofanayo ohlaselwe yimpi yakwele Russia le-Ukraine. Okunye njalo yikuba imali lezi ezithathwa nguhulumende ezemithelo yama-tax akumelanga zibe sekhulwini ngoba lokhu kutsho ukuthi nxa intengo yamafutha ezimota ingaqansa kuzengeza le mali ethathwa nguhulumende uZulu kube nguye othwaliswa nzima zintengo ezikhuphukayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ukuhlelo lapho esicobongela ukuphathelane labatsha empilweni. Namhla sihlaziya uhlelo lukahulumende olujonge ukusiza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola izithupha lula ukuze bafinyelele ekubhaliseleni ukuthola ilungelo lokuvota, i-voter registration. UMike Hove we-Studio 7 uxoxele intatheli izindaba isebenza izimele enguye njalo wasungula umsakazo we-Community Podium, umnumzana Nkosikhona DVT.
Uhlelo lolu bekumele ukuthi ngabe lwayenziwa kudala, Mike, ngoba ngombono wami ngabe uhlelo lolu lwenziwa iminyaka yonke silabo abantu abatsha abathena 16, 17, 18, iminyaka yonke. So engutsho ukuthi khona uhlelo lolu akumelanga ube luhlelo lokuthi sesithi asoluzelwa abakhona. Ye, i-National Registration, i-Registrar's Office ikhuluma isithi khona i-COVID-19 iyavalisayo. But now asathathwa ngamaphepha, especially from 2020 into where we are now. But esikutsho ukuthi kungaba kuhle kakhulu ukuthi indaba yama-ID ingabi indaba esegudwini njalo nje. Siyakwazi ukuthi kulele lama-victims awegograwundi babekhala labo ukuthi asilamabhethi, asilama-IDs. Kumele kube yinto yokuthi ngabe siyayisova nje kuye phambili abantu be-documents abo. Njengalokhu uhulumente ake yakwenza kuyitsholotsho ngalo to the Toronto community ukuthi babizwa bonke kwathiwa asikubuzi lutho. Uzozithathela nxa ungela i-birth certificate, uthathe le-ID nxa usungumuntu omdala, ubuye labantwana bakho laba benze njalo.
Ukungabi lesithupha kwele Zimbabwe kuphambanisa njani impilo yomuntu?
Mike, vele yonke into ihamba ngesithupha. Siku-lockdown ye-COVID, owusithi nxa ubhalela incwadi emsebenzini kumele uyi-accompany lesithupha kuma-roadblock. It's so basic ukuthi nxa ufika endaweni kuyathiwa sicela isithupha. Sifuna ukuregister lapha, even ukuthatha i-vaccine kwakufuna leso. So uhlelo lolo lwe-national ID luqakathe kakhulu because umuntu omutsha uyabusazama impilo phela, uyabusazama ukuthi ngcono ukumbukuyenza kwe-driving, kumbuku u-applyela imisebenzi, all those things are required. Ungoba yathi u-applyela umsebenzi uwutholile ukuthi uvule i-bank account inki awula national ID, kumba awula birth certificate. So it's a basic requirement everywhere young people go bedinga imisebenzi besiye ezikolo kuyafunakala futhi khona lokhu. Ngoba kathi esimike inxa ubhala i-ordinary level kufunakala isithupha. I-government ikususpendile ngokuwe zithupha last year ngoba sibona ukuthi abantu abantsha abaningi abalazi izithupha zakhona ababhalayo i-ordinary level kumbe le-A-level.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi hayi yena ubona ngani ukuqakathekile ukuthi uZulu athole ama-ID ukuze ayenelise ukubhalisela ukuvota. Ubona ngani lokhu kuzasiza nanxa njengoba sikhangela ukuthi ukhetho luka-2023 selisondela duzane?
Ngombono wami mina ngibona ngani vele uhlelo lwama-national IDs. Kufanele ukuthi ube lohlelo uhulumela aluyenza njalo nje. Kungabi lohlelo lokuthi kumbe sesiye emavotini, kungabi lohlelo lokuthi kumbe sokufika isikhathi sokuthi kube leyinye into eyenziwayo efuna esikutsho ukuthi khona uhulumente kagijimise kakhulu uhlelo lolu ngoba iminyaka yonke silohlupho lwama-national identity documents. Sikhuluma kunje kula bantu abaningi abalezi ndawo zama-national identity documents and lakathesi noma iblitz isikhona kulabanye ababiselwe emuva kuthiwa hamba ukuyalaleli iphepha ohamba ukuya le-affidavit lethile ehamba ukuya lalokhwana. Thina sikujoke ukuthi azizameni abantu ngama-national identity documents ethu singayafaka okweze kubangazwe phakathi, sinike umuntu i-right yakhe yokuthi abe lesithupha kodwa lokhu. Esezathi selesithupha sezaqala okunye lokhu ukubhalisa ukuvota lokukwanisa ukuvota kodwa kungabi yinto esithi uhulumende uyayi-prioritize ngenxa yokuthi sokusiya emavotini. Hhayi, lokho akulunganga kakhulu ngoba kuya-affecta ikakhulu abantu abasha ukuthi bengasayi-progress besiya phambili ngempilo ngenxa yokuthi bayabemelela inhlelo lezi nxa zibuya after 4 to 5 months. Kuba nzima kakhulu, Mike, akuzayo kube le-blitz very very long time, in many years. So esikucabangayo ukuthi khona nxa ingabi i-blitz yale eyayenzwa iminyaka yonke abantu bethole izithupha, akusoze kube le-pressure yona le esiyibonayo kathesi abantu abasha ama-few amaningi kakhulu wonke umuntu omuntu ufuna isithupha.
Lowo umnumzana Nkosikhona DVT limuzwe exoxa lo Michael we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lilani. Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.